isu anoona nezvematongerwo enyika taati tichitarisira nekuti munorangarira kuti zuro unono MDC Alliance yakaita rally yayo, yakaita march yayo muHarare. Pakaonekwa vakomana veNational Patriotic Front vaparutsigiro rwavo kuMDC Alliance. Rangarirai kuti National Patriotic Front inosanganisira vakomana vakanga vambori muZANU-PF, vari kudivi raidedzwa nezita rekuti G40. Naizvozvo zvinokutaurirai kuti rimwe divi reZANU-PF harichafambi pamwe chete neZANU-PF iri kweri kutungamirwa navamunangagwa. Kumashonaland West ndo kunobva President Mugabe, and pane kufungidzirwa kwekuti President Mugabe vanenge vari kudyidzana neNational Patriotic Front. Saka ndizvo zvinogona kunge zviri zvimwe zvezvikonzero zvaonekwa nevatungamiri veZANU-PF kuti tikaita zvekutamba tinobata pasina.
Ko izvowo zvekuti vatevedzeri vemutungamiriri wenyika vari vaviri vanobuda vose nguva imwe chete kumahofisi vachiinda kumakambeini ezvematongerwo enyika iwaya, hazvisiyiwo here basa rehurumende rakabatirira neruoko rumwe chete?
Hongu, zvinotosiya basa rehurumende rakabatira neruoko rumwe chete nekuti mavice president vane basa guru ravanoita rekuovhasiya basa remaministries. Saka kana vese vochibuda zvaakuchisiya paine gwadzva mukufamba kwebasa rehurumende. Asi maonero andiri kuita ndeyekuti varume ava vagara pasi vakaongorora kuti tirambe takagara mumaofisi kwemwedzi mishoma shoma iri kuteera todyiwa musarudzo, pane kuti tiende tinozama kumiramira sevarume towanazve dzimwe 5 years.